kanzuri yakakwidza mutero wekuti munhu atengese mukupera kwesvondo kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nemashanu kusvika pamadhora matatu pazuva. Vatengesi vanoti mari yakawanda zvikuru sezvo vachiwana mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe wevatengesi amai Emily Jonasi vati kushomeka kwemari munyika kuri kuderedzawo bhizimusi ravo. Amai Jonasi vanoti nekuda kwekuti havana mishina yekuti vanhu vatenge nemakadzi emumabhanga havana mari yakawanda yavari kuwana sezvo vanhu vari kusheya mari yemusvo.
Inini hangu kutaura chokwadi, inini yakandiwanisa because masales acho chaivo 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 chokwadi mazuva anova akatodhakwa akatodzika zvisingaite because vanhu mari chaidzo kumabhenga havasikuzviwana. Zviriko ndezvokuti vanhu vari kutenga nemaecocash vari kutenga nemaswipe. Isusu maswipe mishina hatina. Munhu anosvika achida chinhu patebo but kuti akwanise kuchitenga haakwanisi because anoda kuswipa ari kuti mari iri mukadi. Saka at the end of the day kanzuri ichauya inoda $3 nee ndaitora kupi because nehana swipe mishina handisi kwanisa kutenga.
Izvi zvatsigirwa namai Rabeka Chivi avo vati vanga vachitotatarika kubhadhara mutero usati wakwidzwa. Amai Chivi vatiwo kuti vatengese zvinhu zvavo neecocash vari kubatirwa mutero kuzobudisa mari iyi izvo zvinovaremera.
Tatengesa isusu zvakatiomera tibhadhare dhora 25 iri kutinetsa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira tenesa kana chirwani kana taurire 3% chaivo. Saka yakatiomera taitotema kudai zvaidzira watodzirisa kuti ndakana pa50 cents nekuti vazhinji vari kuya vachiti nemasaiking machine yekuti hatina. Ko ecocash munotambira here? Ecocash yacho yekutiremera tikaitambira ecocash yacho kwaunozotinoiwana vanobva vatonda 30% kuti iwane ecocash yacho. Saka zvekutiremera totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho.
Nekuda kwekunetsa kuri kuisa mari vamwe vane mabhizimusi eecocash vave kubhadharisa mutero kuti munhu awane musvo. Mumwe mutengesi vajohn piri vati tinovarwadza kubvisa mari kukanzuro yavasingaoni kuti inoshandei. Vapiri vati vari kungobvisa mari asi nzvimbo dzavanoshandira dzisingagadziriswe.
Mari iyoyo haina kushata kana kanzuru ichitora mari iyoyo ichigadzirira mashedzi ekuti tinge tichitengesera pamvuri pakanaka, yechiunzirawo mvurawo, yechiugadzirirawo macloakroom ekuchengetera staff chedu ichapedza kutengesawo manheru. Mari iyoyo inenge isina kushata, asi dzinozongoshata pakuti mari iyoyo yongotorwa semadhora 25 anga achingotorwa, hatina kuona development yakashanda mari yacho. Ndodambudziko ratingangochema nawo panyaya yemari.
Vanotungamirira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati kunhengo dzavo mari yemadhora matatu pazuva iyi yakawandisa.
So takatarisa mashandiro anoita vanhu vatinoshanda navo. $3 mari yakawandisa zvisingaiti pazuva, even iyo 125 yacho yakazokwidzwa kubva kusvika $300 $3 yanga yakatowandisa still. Tanga titori nemaconsultancies atanga chiita neinformal sector committee yepasito Harare patanga tichiudza kuti no mari iyoyo yakatowandisa because mukatarisa infrastructure iripo kana kuti zvishandiso zviripo hazvienderani nemari iyoyo. Ende tinotarisira kuti kana pane infrastructure ndopatingati pangavakwidze kusvika padhora chaivo. Otherwise mari iripo yanga yagara itori kwazvo yanga yakatongowandisa. Mukafamba izvi zvinostriti muchibvunza kuti maprofit ari kuitwa nevanhu vari kuita vending aisi mari yokuti inokwanisika kuti vangashanda ikaswa pa$3. Saka imari yakatowandisa zvokuti vanotonetseka nayo kuti woiwanepi and zvichakonzeresa maproblems because chokwadi chipo ndechekuti hapana zvienda achakwanisa kubhadhara mari iyoyo pazuva $3 yakawandisa.
Vawadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaura nemagweta kuti vangaendesa kanzuro kumatare here. Vawadzai vatiwo kanzuro inofanirwa kuita hurukuro nevatengesi sezvo pakakwidzwa mari idzi kanzuro isina kumbotaura nevatengesi. Asi meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vati mari yakawedzerwa nekuti guta rofanirwa kuita mari kuti risimukire. VaManyenyeni vati nekuda kwekuti vatengesi vemumigwagwa ava vari kutengesera panzvimbo dzaisabvumidzwa munguva yapera panga pasati paiswa zvivakwa vakati izvi zvichachinja nekuwana kwekanzuru mari.
Mari inopinda mukanzuro imari inosangana inowanikwa nevanhu vainosangana navo. Vanhu vanosangana nekanzuro vanhu vemabhizinesi mabusiness ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane formal business vanova makambani atinoziva zvino kwota informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinda muguta nekuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzinonge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka totowana mashandiro atokwanisa kuita pari zvino nekuungana kwachakuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave goronoya ringava ripi ndobva tichazokwanisa kuwakira vashandi o vatengesi vanokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira
nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kuhoma kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuwanda kwevatengesi vemumigwagwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudabikwa.